Msangwana wonguru utanga mangwana. Asi vamiririre vashandi vehurumende hakuna vamiriri vakaendako. Zvatiri kunzwa ndezvekuti hurumende yange ichiti iyo haigoni kusarudza munhu achamirira vashandi vehurumende sezviri kune nyonganyonga kuApex Council. Shoko rezvino tiri kutaura zvokuti hurumende yaenda yoga seemployer isina vashandi vayo. Hamhene kuti vachataura kuti dzvenya dzecollective bargain dziri kudhiriva ikoko.
Saka imi sevashandi matambira sei chiitiko ichi?
Hatina kutitambira chiito ichi chakaipa. Hatina kufara nacho nemhaka yekuti isusu tange tanzwa kuti hurumende haisi kusarudza vanhu vachaendapo. Tabva tati semusangano weZimbabwe Teachers Association isusu tichaendapo tichishandisa simba retu kusina vanhu vachazvibhadharira, tozvibhadharira tega. Asi tange tiri kumira hurumende kuti imboti registerwo under ZCTU kuti tiende sevashandi vehurumende, tamirira vashandi vehurumende under ZCTU. Havana kutinyoresa ikoko. Hatina kumbowana mukana kuti tipiwe mavhiza kuti titravherewo.
Izvi zvichakanganisa vashandi zvakadii?
Zvichakanganisa chaizvo nemhaka yekuti vamiriri vehurumende vachauya kuno nezvabva kuILO zvichitaura nepedzo wecollective bargaining. Vachataurirana sei nevashandi vavo vasingazivi kuti zvinhu zvino kurangarirwa neILO nezvipi above issue yecollective bargaining mumacivil service.
Iyo misangano yeILO iri kubatsirawo zvakadii vashandi vemuZimbabwe? Tichiona kuti hapana zvizhinji zviri kumboshanduka, vashandi vari kungoramba vachishupika.
Aiwa, inobatsira kuti inoramba yakatarisa taisa ziso rayo mumavambiro evashandi muZimbabwe. Izvo tinozviitira kuti kana tawana ziso reILO muZimbabwe, inozoramba richiedza vakuru vatungamiri vehurumende kuti aiwa zvinhu hazvina kumira mushe. Izvo zvinopa kunyadzisa kunyika.
Saka mune matanho amuchatora here nezvaitwa nehurumende izvi?
Hongu, tichamirira vadzoke kuno kumusha tizotaurirana nenyaya yekuti sei hurumende ichisiya vashandi vayo vashure iyo ichienda kumusangano wakosha kudai, ichitira kuti vemangwana zvichaite futi izvozvo nemhaka yekuti gore rakapera takaendapo kuILO as represented by our Apex Chair.